manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo njira 17 2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri vofa muvhiki rimwe chete neCovid-19. Varairidzi vanoti vopera rumwe neCovid-19 nekuda kwekuoma musoro kwehurumende pakusavapa zvikwanisiro. Asi hurumende inoti iri kuita zvose zvainogona kuona kuti chirwere ichi achipararire muzvikoro. Hurumende yoshorwa nemasangano akazvimirira nekusunga vanopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevanomwe kana kuti 17 vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu mazana maviri vafa mukati memazuva manomwe adarika chete. Vanhu vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi munyika gore rapera vave mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 772 vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi maviri nematanhatu ane mazana masere nemakumi masere nemumwe kana kuti 26,881. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru gumi nemazana mashanu ane makumi maviri nematanhatu kana kuti 10,526. Vanhu vapora vave zviuru gumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 15,872 zvichitevera kupora kwevamwe vanhu mazana mana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 458 nezuro. Mamwe masangano evarairidzi anoti vana vechikoro nevarairidzi varikubatwa nechirwere cheCovid-19 mushure mekunge hurumende yazivisa kuti varikunyora bvunzo vaenderere mberi uye kuvhura kwayakaita kotoro yechikoro yapera kunyange hazvo vamwe vairairidzi vaiti yainge isina kunyatsogadzirira. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaRichard Gundani.
Denda reCovid-19 rukunyanya kutekeshera muZimbabwe kubva patanga gore rino ra 2021. Izvi hazvisi kusiya kunze varairidzi nevana vechikoro. Hongu ruzhinji rwevarairidzi nevana vechikoro vakatadza kuzozarura zvikoro musi wa 4 wanga wakatarisirwa. Asi avo vari kunyora bvunzo dzavo veform 4 neA-level vakuramba vachienderera mberi nokunyora bvunzo dzavo.
Hurumende iri kukupa iwo here zvikwanisiro muzvikoro?
Hurumende yazobuditsa chiziviso chokuti icho COVID allowance yanga ichibhadharwa muna 2020 icharamba ichienderera mberi ichibhadharwa. Idanho rakanaka chaizvo nokuti pane dambudziko rakadai panenge pachida kuti hurumende ionekwe ichimira-mira tsvaga zvese zvaingaita kuti inge ichibatsira varairidzi. Kwete varairidzi chete asi munhu wese ari munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe seZimta?
Mazano atiri kunyanya kukurudzira ndeyo kuti muzvikoro umu mune vazhinji vari kuramba vachienda vachinoshanda, vakuru vezvikoro, vatungamiri vezvikoro vanoshanda muhofisi akasiyana siyana nevarairidzi vanenge vachinvigilata maexaminations nevana vacho vanenge vari mumuzvikoro. Kuti muzvikoro imomu mastandard operating procedures aya atakambobvumirana nezvavo ange achitevedzerwa. Kutevedzerwa kwavo kubudikidza nekuti hunge paine mari inoita kuti zvikwanisiro zvose zvinenge zvichifanira kuti zvinge zviripo zvinge zvakagadziriswa kuitira kuti kana denda iri riniri rinozotekeshera risatangire muzvikoro. Zvese zvinofanira kuti zvinge zviripo zvinosanganisira kuti ivo vanenge vachienda kubasa vashoma vacho kuzvikoro vawane transport ichaita kuti ivadzivirire pakubata zvirwere izvi. Masanitizer asi chinhu chakanyanya kukura panyaya iyi kutestiwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi rezimta vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Mashoko avaGundani atsinirwawo nemukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou.
Chirwere cheCovid chapararira muzvikoro. Ndo zvataimbotaura kuti zvikoro zvaida kuti zvivhurwe. Paita ongororo yokuona kuti vakabata neCovid 19 ndevapi vasina ndevapi. Asi takaita mawira mombe tikamhanyira muzvikoro tikavhura kotoro rakapera. Marizalts avako iko zvino varairidzi vanopfuura 75 vakuru vezvikoro vakabata neCovid. Varairidzi chaivo vakupfuura kuma 1000 vana vechikoro vakawanda vakabatwa neCovid. Saka Covid iri kuita mutamba mhuru muzvikoro.
Kochi chiri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kudai.
Chakanetsa ndicho kuti ministry yairamba zvataiudza inova professional advice vachiclaima kuti vana mamethods avanga vaita kuti muzvikoro hamuna Covid vachishandisa mathermometer chete. Asi iko zvino Covid yapararira zvikoro zvakawandisa vana vari kubatwa neCovid. Zvikoro izvi vana vari kunyora vazhinji vavo havana kuongororwa kuti vaone kuti vakadini kungotapurirana chete muzvikoro.
Mukuru werimwe sangano revarairidzi repTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro.
Bazi rinomirira primary nesecondary education taona kuti utachiwana weCovid-19 watapurira zvakanyanyisa.
Zvizva muri kukurudzira kuti varairidzi vaite
kurudzira zvikoro zvaro zvese zviri kunyoresa mazimsec examinations kuti varambe vakatsinhira ma standard operating procedures kudzivirira utachiwana weCovid-19. Hakuchina chikoro chinokwanisa kusvikika munhu asina kupfeka maski kana kugeza maoko kana kusanitizwa kana kuita inonzi social distancing uye anenge achitotorwa temperature pano neapo.
Sei matora danho iri?
Taitira izvi kuti tirambe takatsinhira zvatanga tichitomboita kuti tidzivirire kutapurirwa kweutachiwana hweCovid-19. Izvezvizvi tatozonyatsoshinga takanyatsotsika ipapo kuti tikwanise kuti mazamanishoni aya anyorwe apere. Tichichengetedza vadzidzi nevadzidzisi vedu vari muzvikoro imomomo.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni matatu kana kuti 3 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemasere zvine mazana matatu negumi nevatatu kana kuti 78,313. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vari mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million richiteverwa neNorth Africa rine vanhu vanodarika mirioni imwe chete vabatwa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi mapfumbamwe nemana ane zviuru mazana mashanu kana kuti 94.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nemashanu nemazana masere kana kuti 395,000 1.800 vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamirioni makumi maviri nematatu ane zviuru zvinomwe kana kuti 23.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamirioni maviri kana kuti 2 million asi vapora pasi rose vadarika mamirioni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapa ruremekedzo rwegamba kuna Dr. Ellen Gwaradzimba avo vaive gurukota redunhu reManicaland vakashaya nechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa vapawo ruremekedzo rwekuvagamba renyika kuna vaMorton Malianga avo vakashayawo vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe chete mushure mekurwara kwenguva yakareba. VaMalianga vakambova mutevedzeri wegurukota uye vainge vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari murwiri wehondo yerusununguko. Rimwe gamba renyika uye vaive nhengo yedare rechimurenga vamukudzei mudzi vakashayawo nezuro kunyange hazvo panga pasati paziviswa kuti vacharadzikwa kupi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Human Rights kana kuti ZimRights, Amnesty International neZimbabwe National Editors Forum ari kushora zvikuru kusungwa kwemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere, mutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala uye mutori wenhau vaHope Wachingono pamwe nemwe mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaAllen Moyo. Muzvare Mahere vaScala pamwe navachingono vari musungwa muchure mekupomerwa mhosva yekuda kusvibisa zita renyika apo vanonzi vakagovera vhidhiyo yainge ine mumwe mudzimai aiti mwana wake ainge aurayiwa nemboma yemapurisa. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vakazobuda vachiti mwana uyu ainge asina kufa mushure mekunge mapurisa aita ongororo. Vachitaurawo pane penyu reZBC nhengo yeZANU-PF Polity Bureau vari sachigaro wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsvangwa vati vanopikisa vanozvisungisa mumwedzi wandira nakukadzi nechinangwa chekuda kusvibisa tsari nyika sezvo iri iyo nguva inenge yotarisirwa neAmerica pamwe nesangano reEuropean Union kuti vowedzera here kana kuti kwete zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nenyaya yekutonga nedemo. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti zvave kuitwa nehurumende kumbunyikidza kodzero dzevanhu panguva iyo pasi rose riri kurwisa denda reCOVID-19. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZimRights vadzikamai Bere.
Izvi zvinoratidza izvo kuti hurumende hairemekedzi kodzero dzevanhu zvikuru kodzero iya yatinoti iyo freedom of expression ndo chekutanga icho chichi. Chechipiri inhau yekuti iyo hurumende inoshandisa mutemo kushungurudza avo vanoipikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu nekuda kwekuti nhau yekuti munhu ataura padande mutande haisi nhau yekuti munhu anobva abatirwa bonza otovharirwa mukati oita sekunge imbavha yemakoko.
Kose chinopa kuti parambe pachibuda iwo mashoko aya ekuti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Inhau yekuti ukaona mashoko akaita seiwaya achibuda nenzira yaanobuda nayo iyi inhau yepolice brutality, vanhu vaneta nepolice brutality. Saka zvinhu zvinotikatyamadza kuti mapurisa vanomhanya kuenda kunosunga vanhu vanokondema police brutality asi mapurisa ari kushungurudza vanhu vasiri kusungwa. Ticharangarira kuti mugore rapera kuna vaLevison Ncube vakapfurwa nemapurisa kuBulawayo. Ticharangarira Mpofu Sisters vakashungurudzwa zvekare nemapurisa kuBulawayo. Tinemakesis akawanda emapurisa ari kushungurudza vanhu asi mapurisa iwayo haasi kusungwa. Asi mapurisa vanozonomhanya kuda kunosunga munhu ataura patwitter zvinoreva kuti havasi kuremekedza kodzero.
Mukuru weZimRights vadzikamai Bere vari parunare muHarare. Vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nemusi wechitatu nemutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court amai Sonia Sotomayor. Amai Harris ndiwo mudzimai uye mutema wekutanga kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika uye amai Sotomayor vari mudzimai wekutanga wechilatina kuva mutongi wedare repamusoro-soro muAmerica. Amai Harris vanonzi ndivo vakadoma amai Sotomayor kuti vavatorese mhiko. Vari kutarisirwa kushandisa mabhaibheri maviri pakutora mhiko, rimwe racho rakashandiswa namushakabvu uye vaive mutongi wedare repamusoro-soro mutema wekutanga vaThurgood Marshall. Amai Harris, Sava Marshall, vakadzidza pachikoro cheHoward University. Akandeke chipiri amai Sotomayor vachitoresa mhiko mutedzeri wemutungamiri wenyika, sezvo vakambotoresawo mhiko vaJoe Biden muna 2013 apo vaive mutedzeri wavaBarack Obama. VaBiden avo vari kutarisirwawo kutora mhiko semutungamiri wenyika nemusi wechitatu chakare vanotoreswa mhiko nemukuru wedare reSupreme Court vaJohn Roberts. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi matanhatu vakafa kuchitsuva cheSulawesi kuIndonesia mushure mekudengenyeka kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti vatotanga kubvisa mitumbi yevanhu yakatsikirirwa nezvivakwa zvakaondomoka. Vanhu mazana masere vanonzi vakakuvara muchiitiko ichi. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakasiyiwawo zvisina pekugara mushure mekunge dzimba dzavo dzaondomoka. Kudengenyeka uku kwakaitika mashambanzou emusi wechishanu. Vatungamiri vehurumende yemuAfghanistan vanoti vatongi vechidzimai vaviri vedare repamusoro-soro renyika iyi reSupreme Court vapfurwa vakafa nhasi muguta guru renyika iyi reKabul apo vanga vachienda kubasa. Vatongi vematare, vatori venhau, vachuchisi, vakuru vakuru muhurumende nevakuru vemasangano akazvimirira oga vari kuurayiwa zvakanyanya munyika iyi. Vari kurwisa hurumende vechikwata cheTaliban vari kuramba kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu ava. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaAshraf Ghani nevakafanobata chigaro chemiriri wenyika yeAmerica munyika iyi vaRoss Wilson vashora zvikuru kuurayiwa kwemadzimai aya nemhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Vagani vati zviri kuitika izvi mabasa echikwata cheTaliban. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda kuretu vesangano rePora Health, iro rinotarisa nyaya dzekubatsira vechidiki munyaya dzeutano.
Vakuretu Dimika, mukuru wesangano rePora Health, rinotungamirwa nevanhu vechidiki vekuZimbabwe murikuda kubatsira ka vanhu vekuZimbabwe munyaya dzeutano. Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvekambani yenyu Pora Health.
Mike, tokutenda ikwazvo nokuti chingamidzire pachirongwa chenyu. Kutanga kwatakaita Pora Health inyaya dzekuti inini neshamwari dzangu mukukura kwedu hama dzizhinji neshamwari dzizhinji dzedu dzaifane zvirwere zvisiri zvinoshamisira kwazvo. Zvazviri zvirwere zvokungoti kuri kunzi munhu anzi geza maoko, kuri kunzi munhu anzi inonotenga mapiritsi kana kuti anoona chiremba. Zvirwere zvaigonaona kuti zvinaye takaluza vanhu vakawanda nekungoti pamba asina ruzivo kuti chirwere ichi chii. So naizvozvo takaita pfungwa yekuti pamwe tingatange chirongwa chiri focused on kudzidzisa vanhu nezveutano.
Tichitarisa kambani yenyu yePora Health, muri kubatsira sei vanhu vechidiki?
Kurarama nguva yakaoma nekuti mikana yakagadzirwa nechidiki iri ichitaishoma. Toona kuti zvinhu zvakaita sestress zviri kuzara muhanu mwana chidiki at a very young age. Naizvozvo vanhu vanenge vachitsvaga kuti vangaite ma escape stay from ma issues yesavanenge vachiexperiencea on a daily basis. So munozoona kuti vanhu vechidiki vakutanga kupayapaya zvinodhaka zvinoita kuti vangokanganwa matambudziko avo ezuva nezuva. Saka tinonzwa vanoimba vanana Freeman ana Daza D vachichema nazvo izvo zviri kuitika muZimbabwe anana Guka Makafela ana Krango. Saka isusu Sepora Health particularly this year ya 2021 takafungisisa kwazvo kuti hazvizvi zvakaitika muna 2020 nemakore apfuura. Muna 2020 takaona kuti pakaitika lockdown and vanhu vazhinji vakasiri kuenda zvikoro, vanhu vazhinji vakasiri kuenda mabasa, vanhu vakawanda vakadzamara vasisina zvinhu zvokuita. Ende kana vanhu vasina zvokuita ndipoona ungakuita sei vangobata-bata kunoona kuti ichinodhaka ndehipi ichinoitika. Naizvozvo takaita macalculations takaona kuti manumbers evanhu vari kuabhuisa madrugs anoona kuwedzera inegwa rati kubhinda iri. Saka naizvozvo tiri kufocusa on starting a youth substance use prevention program. Ii program inenge iri dedicated kubatsira vanhu vechidiki kuti havasapinde mukuedza madrugs or zvinhu zvinodhaka. Takakwanisa kubatsira vanhu vechidiki kuti vafocuse simba ravo nepfungwa dzavo nezvinhu zvinokwanisa vabatsira. Isusu senyika tinenge tabhenefita, ivowo sevanhu vanenge vabhenefita, vanozorarama upenyu hwakatsvebe nenyika inowanawo some level of economic development.
Mambo bata nyaya yeCovid-19 pachidembo kuchitaura nezviri kuitika pasi pechirongwa chelockdown. Sangano renyu tifonaka kuti munobata nyaya dzakasiyana-siyana. Tichitsananguriraiwo kuti sesangano zvii zvamuri kuita mukubatsira nyika yeZimbabwe panguva iyi vanhu vari kurwisana nedenda iri reCovid-19.
Basa rito nana chiremba nemanesi ibasa rinozoitika hunge vanhu vashaya rumwe ruzivo kana kuti vanhu vanozozviwana vamaoko ana chiremba kana kuti vanhu vanozozviwana vamaoko emanesis vanhu vekuti pamwe pane ruzivo rwavasina kutambira kana kuti pane ruzivo rwavasina kumbobvira vafunga nezvavo. So isusu sePora Health takubatsira zhinji reZimbabwe nekutobatsira avo vari kutibatsira muzvipatara kuti vasawane basa rakawanda ende vanhu veri zhinji reZimbabwe vasarware kana kuzosvika mukufa nechirwere checovid-19. Ende zvatiri kuita ndezvekuti kudzidzisa vanhu nezvecovid-19 kuziva kuti aiva vanhu dai mapfeka mamask moregedza kuungana kana kuti dai mageza maoko enyu mopfeka chii zvinhu zvinokudzivirirai mogara kumba nezvinhu zvakada kudaro. Chakanaka ndechekuti muchitarisa munhau dziri kuitika around the world hatikuziva kuti kwane mavhaccine ende mavhaccine ayo especially munyika medu meZimbabwe kutambirwa kwevhaccine kuita ngekuchanetsa nekuti vanhu vari kind of skeptical kuti vhaccine rinoshanda here kana kuti zvii zvokuiswa miiri medu. Saka isusu Pora Health zviripo pakungosimbisa vanhu kuti ayo vaccine iri iscience dzakatoshanda ende hapana zvinhu zvakashata zvinoda kuitwa kumhuri yeZimbabwe or even mhuri yeAfrica as a whole. So tiri kuda kungodzidzisa vanhu kuti aiwa vaccine rakanaka, todzidzisa vanhu kuti aiwa pane zvinhu zvamunokwanisa kuita kuti muzvidzivirire kuti muzonge mamaoko emanesi.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vakuretu nekupinda muchirongwa. Vakuretu tinotenda zvikurusa, nemiwo vateereri ndinotenda nenguva yenyu. Nguva ndiyo yadyanana. Mhuri yeZimbabwe tosangana pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, 8 PM to 9 PM mhuri yeZimbabwe, pano pane venyuro yeStudio 7. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Maikove. Ngatisanganei nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande. Nhasi tiri kunzwa zvinobva kwamuri vateereri.
Makadii kuStudio 7 panyaya yezvitendero? Nhasi ndiri kuda kuti ndingotaurawo pamusoro pemunhu akataura kuti vanonamata vese vanonamata nhema, Mwari hakuna. Nechokwadi kuti tsananguro iri mukati mebhaibheri inotaura kuti hanzi benzi roga ndo rakati kuMwari hakuna. Izvo ndinozvivimbisa kwaari papfungwa dzake, nokuti vake vaanotaura kuti tinotenda kumidzimu. Ndine chokwadi chokuti akabvunzisisa hisitiri yomudzimu, anonzwa kuti vakuru vekare pavaikumbira ringava sadza kungava kuvhima mumasango, vaipedzisira vachiti mutisvitsirewo kumusiki, kuna musika vanhu, kutaura kuti vaiziva kuti Mwari ariko. Ndatenda hangu ndichiti muve nezuva rakanaka.
Wakadi tanonoka wande nda nzwa za bvunzwa nevanonzi vachangamire vachibvunza kuna Reverend vamutata kuterera abvunza zvinhu zvaabvunza zvakanaka zvaanoda kuadresewa but vamutata vatsenga tsenga vakadzamba dzamba pamubvunzo muterera ari kutaura kuti zvechikristu ndezvekunyepa saka ivo vamutata vanga vachifanirwa kuudza muteereri zvinoprova kuti zvechikristu ndezvechokwadi saka vamutata ngavadzoke vapindure muteereri kuti agone kubatsirikana
Makadi makadi wa shamarari de Studio 7 ine mdine mbunzo pana unye chitendero chichi kristu nye na unye chitendero chichi muslim kuti nye makai makristu vachita sani zivu vanunyanya kunzi kwa shaka nyanyi sana mare kudari kama muslim uye nye makai vanunyita chichi kristu vachinyanyanyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimuslim
aiwa taendesa mubvunzo yenyu kuvafundisi vezvitendero zviviri izvi tinoimba kuti vose vachatipindura tigokuunzirai mashoko avo
Makadiva tanonoka wande nindeitwa obongai mudisi ndiri kuno Cape Town mubvunzo wabvunzwa wa Kenneth Mutata panyaya yekuti vanhu vezvitendero vanonamatira nyika ndoona sekunge zvisiri izvo kana vechinamatira nyika chaizvo kuti nyika iwane rugare maybe manamatira ari kuita ari kunamata nepasiripo nekuti matambudziko ari kutowedzera munyika ende zvino zviri kutooma munyika zvino mvura ikanaya inouraya vanhu zvematongerwo enyika vanhu vanongourava vanhu vanopondwa vachidii zvese izvozvo but ivo ndo vakuru vezvitendero havakwanisi kutaura nevapotisheni vakuru venyika vari kutungamira nyika kuti ivo kana vaine masimba vataure nawo kuti zviri kuitika izvi hazvifaniri kuitike munyika asi naipopo every day vanenge vachingotaura kuti tiri kunamatira nyika bheta izvi zvekuti tiri kunamatira nyika vanyarare nekuti zviri kutoitika munyika zvinonga zvitori wese unless kana kuti paine chavari kuwana zvavo munyika macho imomo vachingoti tiri kunamatira nyika kungori kutaura kwete kuti vanonga vachinamatira nyika zvinoitika izvo tingazvinga zvedu nesi tinoende kuchechi asi zvekuti titi vanhu tingati tiri kunamatira nyika ka ndiri kuona senge ipapapo zviri kutiendesa kusiku ndatenda hangu
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ndinoziva kuti nyaya iyi ichiri mbishi tichaenderera mberi nayo svondo rinouya kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vechirongwa chezvezvitendero tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 musakanganwa kuti nhamba idzi ndedzezvechitendero chete ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chenhabvu checaps united chazivisa nezverufu rwevaimbovasa chigaro wechikwata ichi vashepard bwanya vabwanya vakashayikira kuchipatara cheSt Annes muHarare mushure mekurwara nechirwere chekuoma mutezo kana kuti stroke vabwanya ndivo vakatungamira chikwata checaps united muna 1986 apo chakasimudza mikombe yakawanda kusanganisirawo weleague kanova kekutanga kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere kusimudza mukombe uyu tichiri panhau dzemitambo zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neburkina faso nemusi wechitatu makundano eafrica nations championship kana kuti chan ari kuitirwa kucameroon Nezuro, Zimbabwe yakarwa 1-0 neCameroon, ukuwo Burkina Faso ichirwa 1-0 neMali. Mali ichasangana neCameroon nemuswechitatu wakare. Mitambo yose iyi iri kutambirwa kuYaounde. Zimbabwe iri mugroup A uye kumakwikwi aya kune zvikwata gumi nezvitanhatu. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti mwarare zvakanaka vateereri. Ndokusiya imina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzivandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizinisi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si apply izincwadi siye eHarare.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci. Kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kwele Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump okubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakale bele gciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wethule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela umbimbitho onyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 26,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 wabhebha abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zizia osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Lapha ku George Sundi kwaBulawayo siyenza ngama fridge refrigeration and air conditioning.
Yes, sizokuthola kuvaliwe ngcinqo lapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si apply izincwadi ziye ku eHarare ukuthi bezama ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sokuma essential ngoba sincedise ama hotels avulile i-tourism. So they need us, yeah, lama supermarket, they need a refrigeration system. So sivalile kwathiwa si apply le to Harare, but silapha kobulawa.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho sithi bathi si apply le eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona apha kobulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. So alibhadali imali kumbe liyabhadala? Ndikwenza njani konke khonoko?
Hayi kulo okuyilapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini?
njalo ngoba nibola
siyadependa bathi khona kuyadependa ukuthi lama workers amangaki baloku ipercentage awakuthathayo khona pa baseke calculator mina ngibhadala about 5000 RTG
abantu benza njani I social distancing kule nkinga zonke lezi
akunje belandele I social distance like ama companies ayabe labantu abaningi for now I think they must reduce the number of workers like in a supermarket they must reduce the number labantu abangenayo bekwanifuba manager bengabe baningi endaweni but manje silohlupho ngamabhasi amabhasi alokho ezithwala abantu kuphela ozuko laba ayagcwalisa wona lawo amabhasi uthiwa ethwala abantu abegcwele
so wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani zinganjalo nxa zingekho emsebenzini
Ah, ziyakhala kakhulu zifona lazo daily ukuthi incwadi ayikakuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhajele ama-rentals i-rentals imanga mphathi ngoba inyanga iphela ama-rentals amashopu afunakala ama-salaries abantu afunakala ezikolo lazo bafundisa online bafuna ama-school fees abo labo ngama-email bayathumela zifunje kanje
so singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangele irenti khonapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
ye laba ubahola ngezinyanga nyanga lama-rentals akhona hhayi ngezinkulungwane sibili ziyabisa
so manje uzakwenza njani
eyi sizazama ukuthi size ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishophu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti iyabiza ndimaza
umnumzana dabengozizia ngusomabhizimusi wakobulawayo sixoxe laye ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kusenjalo abantu abaningi abahlala kobulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown ubathabile masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo
omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala enkulumane
isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisi ukuthi sithengise abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ayenziwe amaphoyisa ayihambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Faith Chuma ohlala enketa 7
abantu abaningi siyazisebenza so nxa abantu siku-lockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezithiyathiyeneyo ukuze bakhona ubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo two abantwana kabayo esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vele akusacedakala abaningi sebazithwala so ukuthi noma izikolo zingavula ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise
umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ephumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19
hayi COVID isithwale senzima sibili okunye nje kuhluphayo indaba idudulo amanzi nokuthi akulamanzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa sendilanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi sekhefi besesikwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye
unkosikazi Gertrude Moyo ohlala elobhengula uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezishiyeneyo
indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima danxa sivikelele ludubo oluwuqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma uyahamba ku-local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela kuncedise
abezempilakahle baqhubekela phambili becekisa uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization
kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe nenjani hlala usanitize izandla zakho njalo imaski yakho ivale umlomo lamakhala
kusenjalo iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19 iphephandaba leli libika ukuthi incwadi ngenkathi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika amachumi amane lanhlanu i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela obhadaya moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Imele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sokusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakweleMelika kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenje. UTrump osezadweliswa lidali leSenate icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edali leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye. Kubikwa ukuba uzasuka esigodleni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke aza kwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu, 25,000, avimbe phakathi laphandle kwedali leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatsha ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengesizalwane sakweleMelika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mbumphuma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokhrasi leyo. Hathi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko oyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesingizi o-selfish. Konokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa kubana umuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela kudaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazwi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. iMelika yizwe belivele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemokhrasi. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingatestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Bonile amasotsha selale endlini kwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe efana neAfrika. Ngo-Afrika yizwe nje eladividwa yibo lama Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi leAfrika ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo eAmerica. Ngesintu kuthiwa eyomdena engenwa.
Abantu eMelika sebethwele amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapholisa e-Insita labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalapho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNkosikazi Kamala Harris ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu. uzafungiswa ukuba angene eofisini le inkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale belegciwane le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso ye-Center for Disease Control kuzwekazi le-Africa ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale bele-COVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa loNkosazana Cynthia Dube oyingcweti kwezamasiko esintu. Lapha ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani, thabazo muhle. Masabezu sizo sikalo bhemula sizo sikamambo bantwana bemhlabathi ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo ngusintia wazakala njengomadube kodwa ngumamzila akawulandelwa umagasela intombi emhlophe ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engicelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu aba from 70s usiya phambi sakhuliswa ngenhlonipho thina. Sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusemzali wakho. Sasibahlonipha thina, wayekutshaya uma kuthola uganga kungabi indaba zalotho ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isize sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani kambe i-social media. Angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali sibakhulisa njani abantwabethu ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo, abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ungumzali thina. Ngakho ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esiza ijabulela lamase bekhulile abangasoze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuya futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi esekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana mase bemosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowama somntwana epolisi. Asikhuliseni abantwabethu ukuthi singabi lamahloni sisasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa loNkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ufuna ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 ivesi ka-20 ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID
khona abangezwa kuhle emzimbeni ngifuna ukukhuthaza namhlanje ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo abanye besithi hayi ubofutha ubenza lokhu nalokhuyana ngabane njalo besiya kubona odokotela singaqhubekela phambili senza wonke kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo ilizwi likaNkulunkulu ngibale lapha kuSalm 107 iverse 20 ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa wabakhulula ekubhujisweni kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibala elithumayela liletha ukuphiliswa liletha ukusiliswa liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphefumulweni wethu abantu abaningi nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu siyayela ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo kodwa kule nto yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi lokho kwesibili yikho engifuna ukugcila kikho namhlanje kho engikhuluma ngakho ukuphiliswa komzimba singakhangela ku-Isaiah 53 u-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa uJesu kutho ukuthi ukutshaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwaso kunjengomfolo lapha umuntu ade lima khona ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenga esiphambanweni elezilonda ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu kutho ukuthi nxa ngakukhangela alindlela wena wasiliswa 2000 years ago lapho uJesu ethwele izono zakho lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho kutho ukuthi layo ni COVID-19 wayithwala njalo uyakwazi ukuphilisa ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusiliswa uvela uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angakeke sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu aphile ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu biza abadala bebandla bembeka izandla umkhuleko wokholo uzamphilisa kutho ukuthi uNkulunkulu ubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto kodwa inye into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa ngiyakhumbula lwana umama owayenomkhuhlane wokopha ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni yaya kubodokotela yenza yonke into ongayicabanga ukuze aphile kodwa akazange akuthole kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile izembatho zikaJesu wathola-ke ukuphiliswa amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe
akuyiphethe mfundisi
funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle wena onzwayo kathesi kumagagasi lawa ngathandaza ngegama likaJesu ukuba lo mkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe yi-COVID namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu thola ukuphiliswa thola ukusiliswa usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi useniswanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
lingale tshona njani mthwakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siloma Wiza umculi womdumo weKwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza
Tell you,
Ngelubo nu 21, u 2021. Ingomega mawiza, 21. Mawiza, nya kwamukela kuhlelo, awuhlelo kunenyi mayelana ngale ngoma.
U 21 ingoma yami ephume last year ngo December, ingoma ebengisebenza lomuyi u Kelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u 2021. Sonke siyazi ukuthi 2020 has been a hectic year, so the ingoma nje artist motivator sikhangelele u 2021 ukuthi 2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo 2020.
And like Kelvin, akasafikanga kumnyaka ka 2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma, kukhona na okumele akufunde?
Uningi ongakufunda ngengoma leyo 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo, ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe sichekana njengabasakhulayo, sichekana sizimuli singabangane. Kuyinto ebesizicabanga sibhala ingoma leyo 2021.
Hayi, siyakuzwa Mawisa, wothi ngikubamba umlomo kancane. Zulukandaba, asizweni ingoma ka Mawisa ku 21.
Kulamanga, izonke zilamanga, i-lockdown, kulamanga, i-COVID, kulamanga, 2020 kulamanga, izonke zilamanga.
Elubonu 2021 ingoma ka Mawisa. Mawisa, ukhangela ukwethulela uZulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili Ulast Number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala Ulast Number. So sikulockdown lapho ngijoyine studio, anzama ukupheka idlalade elingcono, nzama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uZulu ngikhangelele i-album kubo midye.
Isikhathi sesifike ngangoyi, gqiba ingxoxo, phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukulandela or ukulalela ingoma zami, ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's at Mawisa Zim, ku-Instagram it's at Mawisa Zim, ku-Facebook Mawisa Zim.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMawisa Wiza ngokungena kuhlelo, mkhuluma isikhiwa ngevenekyu la. Silukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-D-Connection ngolwesibili, lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olevalisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikoke, mthwakazi omuhle, zimpapho omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Thank you.
siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump ukubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngo-Gibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.